Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 2nd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mshlanganyahuye.
On the Diaspora Forum this evening, we are talking about the assistance being given to Zimbabweans back home by those living in the diaspora.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com and at www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges faced by Zimbabweans and the help they are getting from relatives and friends living in the diaspora.
Most Zimbabweans are facing challenges in purchasing various goods, including food, medicine, agricultural inputs, and others, amid an economic crisis fueled by cash shortages.
Indications are that some of them are now depending on those living in the diaspora who send home millions of dollars in remittances.
How are Zimbabweans living in the diaspora helping relatives back home while taking care of themselves, their own financial needs?
Kambe banceda njani labo abase Zimbabwe. Sifuna ukuzwa ngani ukuthi lincedwa ngani ngabantu abahlala ngapha njalo nxa belinceda balinikani. Sizokuthiwa ke imali lokho ingekho kuzobuya ke ukuthenga ukudla lento ezinjalo sizokuthiwa ke kuyahlupha okunye okumangalisayo. Kuzobuya ke kathesi kula le mithi ukuthi nxa umuntu egula pho uncedwa mbani kuzobuya ezokulima kambe inhlanyelo ukuthengelwe mbani lento ezifanayo ezinjalo. Siyabona ukuthi abantu abahlala emazweni banceda kakhulu abangani lesihlobo ngoba bahambisa imali eningi okunye okumangalisayo, millions of dollars sibili ngenyanga. So sifuna ukuzwa ukuthi kambe lina elihlala e-diaspora liphila njani njengoba ke kuyabo kumele ukuthi lanilungise okwenu ngapha ngekhaya. So ke kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kunayo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pa Diaspora Forum tiri kutarisa isu kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatsira sei vari munyika pari zvino uyezve kuti ivo vari kurarama sei kwavari ikoko. Tinoona pari zvino zvinhu zviri kushayikwa, mari iri kushayikwa uyezve tambenge takanzwa kuti iko cash yanga isiri kufamba zvakanaka asi tasonzwa kuti banga guru remunyika reReserve Bank razokwanisa kunge richidzora kuti iko cash agents aite basa asi vakaisa ma restrictions saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti vanhu vari kuzvigona sei. Uyezve panguva iyo nezuro takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachipa ivo waro hweupfumi hwenyika nezuro muparamende. Tikaona zvakare vadare vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachibuda muparamende vachitiwa havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika. Saka pindai muchirongwa muchitiudza kuti kwamuri ikoko muri kuzvigona sei. Tinoona kuti wava mwaka wekurima uyezve pari zvino zvekurimisa zvacho zviri kushayikwa munyika uyezve mari yacho ikesh chaiyo yekuti vanhu vatenge mbeu nezvimwewo zviri kunzi izvo iri kushayikwa uyezve zviri kudhura. Muzvipatara mushonga haimo, vamwe vari kutoita kuti vanotumira hama dzavo kubva kwavanogara vachitumira mishonga ikoko vachiendesa kumusha. Saka pindai muchirongwa tichionesana. Pari zvino zvakare nhasi taona vana chiremba vachiramwa mabasa vaenderera mberi vachiramwa mabasa vana chiremba vechidiki vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa uyezve vacharamba vachienderera nekuratidzira kwavo kusvika hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Asi pari zvino tine mutori wedu wenhau ari ikoko kuZimbabwe, Blessing Zulu ari muHarare pari zvino uyezve mangwana achange iye aine hurukuro papo vachange vanenge vari kutarisa ivo kuti zvii zvingaitwe munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ichange iri kuitirwa kumono mutapa hotel na 6 pm kusvika na 8 pm pachange paine vanyarikani vakati wandei asi regai tinzwe kubva kuna Blessing Zulu kuti chirongwa ichi chichafamba sei. Let's take a listen to what Blessing Zulu has to say about his meeting tomorrow.
Vateriri, sangana ineni Blessing Zulu pa monomtapa Crown Plaza Hotel Mangwana kubva na 6 maneru kushika na 8. Tichange tichita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti state of the nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vajob scholar veMDC, Amailinda Masarira Kaingidza veLead, Vapo Mangwana veZanu PF uye Nyanzvi Mnyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi Mangwana apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padandemutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Aiwa muri kuzvinzwira apo mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kutaura iye kuti Mangwana pachave paine hurukuro guru ichange iri kuitwa muHarare kumono mutapa uyezve vanopinda munenge muri kupinda pachena saka na 6 o'clock kusvika na 8 o'clock musakanganwe nyanya vari muHarare kana vari kunze kana muchikwanisa kupinda muHarare Mangwana pachange paine state of the nation which way Zimbabwe uyezve pane vanyarikani varipo vanobva kubato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa va Job Sikala pane zvakare vapo Mangwana veZanu PF pana amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead nenyanzvi mune zveupfumi va Prosper Chitambara vachange vari ipapo vachibatana nesangano reMedia Center na Blessing Zulu muhurukuro iyoyi saka vari kuti huyai muri kukokwa ikoko. Blessing Zulu aita zvakare hurukuro nemutungamiri weMDC DC Vanelson Chamisa achivunza iye maonero avo zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro mu State of the Nation address yavakaita regaitinzwe akavabvunza zvakare kuti konyaya yenaurirano yakamira sei nekuti vazhinji nyanya vari kunze kwenyika vari kuchema chema vachiti vari kutarisa ivo zviri kuitika munyika uyezve kunyangwe vari kuda kudzokera kunyika zvinhu hasvati zvagadzikana saka regaitinzwe kuti vachamisa vatichii.
Pandina chandakaona ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo hapana mashoko akataurwa akaturwa acho yanga achingova mhepo yoga yoga taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei nyaya dzezveutano nyaya dzezveupfumi vanhu vari kushupika mazupukomo vanhu vari kuita kunge vari muutapwa mararamiro avari kuita zvokufambisa zviri kunetsa hakuna magetsi hakuna mvura fizi dziri kunetsa mari hakuna mumabhengi vanhu iki zvinovavharirwa iko cash dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu hakuna chiri kubuda nokuti hakuna zvekurimisa hakuna zvikwanisiro munharaunda umu mwaka wauya uyu mbeu hakuna hakuna chirikwanisiro chinoita kunge zviripo vanhu vari kubatwa chibharo maabductions ubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika vanombozoonawo sei vana vadzamara vasati vawanikwa vana magombei onai zvakaitwa vana gonyeti vakazvambaradzwa vatungamiri vemdc vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba vari kumadistricts kumaprovince vachizvambaradzwa veopposition vemacivic groups hatina kunzwa kuti iyewo samunangagwa mutungamiri werimwe bato rinova guru munyika reZanu PF anomboti chii isi takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirani nazvo hazvibvumidzwi iye anoti chii izvozvo ariye ari kutungamirira mauto nemapurisa vanova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu kutanga ndechekuti isi takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamirwo enyika inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika inotaura kunyaya yezvedzidzo zvipatara utano hwevanhu magariro evanhu mapensioners tine programu iyo kuudza mwana kupedzisira tanzwa kutotaura kudoimba, kutopopota, kutidezwanzika, kutodemonstrata, makaona ma demonstration ndedanga achibanwa, asa kutoronga futi magumaitiro, kutirambe tichitaura, nemutauriro unoita kuti nzwike, tazvitaura kuma international platforms, tazvitaura muno munyika, kutataura kuma church, tataura kuma gweza akasiyana siyana, kuti nyaya iyi inge ichisama kugadziriswa. Pana chikunyatsobuda isu muonero wedu ndio kuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi umuchamutara nhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nemazano zvikomo zvinopanana mute zvanza zvinogezana moto unogokedzanwa injere moto dzinogokedzanwa kwete kungoita mbimbi ndogazano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi ndozvati kutaura kuna munangago kuti ngationesei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa oni imwe haiko dzisadza totoda kuvanesvinga kuti nyika ifambe ichienda mberi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pemashoko akaturwa navamunangagwa nezuro kuState of the Nation address yavakaita kuparamende.
Yezuro kandaba ke lingalitshona njani lesengilikhulumisile uKhemisi Mzola Dube uti litshona njani basakaza bahle sibahle kakhulu ke mfoka Mzola singazi wena uJimmy Mangena la uyasibingelela lapha. Unjabulise Mguni kuzobuya njalo uPriscilla Mkoma Nkoma uti good evening basazi kunjani lapho khona khona ngapho sifisa ukuthi lisitshele khona ngapho ukuthi nxa uhlala ediaspora kambe ukubonayo kusenzakala kuyini nxa ukugangela ekhaya umuntu omncedisa khona ngale ekhaya umuntu ongabe njani so sifuna ukuzwa ngani ke thina asifuna ukuthi sikhulume sifisa ukuthi lina likhulume nesiza Dube uti yebo lijona njani masakazi kuzobuya njalo ukuthambisa Nqamlilo uthi ngikhona lapha esitikini so ke ngingakhohlwa ukuthi siku-VOA Studio 7 VOA Shona naku-VOA Indebele ngama-Facebook pages ethu lawa ngibone ke esikhiweni ukuthi kungabe kuhamba njani njalo ukuthi silabantu abakuthiwa ngobani uCharity Ngwenya uthi linjani basakazi Charity siyaphila singazi wena kuzobuya ke u-3D Dube uthi basakazi bethu abahle ngiyabingelela lathi siyakubingelela lapho khona khona ngapho so usikele nxa uhlala ediaspora ukuthi kambe ubhekane lani siyeza ukuthi ekhaya ngale akula mali into ezinjalo nxa uhlala ke ngapha ediaspora pho abantu ngale ekhaya ubanceda ngani ubanikani sifuna ukuzwa sibili ukuthi likulandise linangwenu hatshi ukuthi thina sikulandise lapha kunjalo ke Marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uyezve tichange tiri kukwazisa ipo pano sekunzwa kwamuri kuita nhasi tiri kutadzisa isu zviri kusangana nevanogara mudiaspora uyezve kuti muri kuzvigona sei matambudziko amuri kutarisana nawo kutumidzira mari kumusha uyezve nezvimwe zvakadaro asi ndiri kunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga vaRichard Moyo varipo halo vamoyo
Magadiko tete nemuri yose Zimbabwe gaiti kwase manherano akanaka
aiwa tiri wadiva moyo imi muri ku South Africa uko kwakamira sei tichitarira zviri kuitika munyika pari zvino tinoona kune dambudziko rekushaikwa kwemari nezvimwewo muri kuzvigona sei
ya iro ragara riri dambudziko tete vangu inhau yakabvira kudhara tiri mukati menzvimbo ine diaspora tagara tiri vanhu vanotobatsira kumusha nguva dzose tingangoti upi vakatwa nemakore akangoti wandi vachibatsira kumusha nokuti kubatsira kumusha ndiyo zano rinoita vanhu vakawanda nokuti kana pasi tisingagoni kuvabatsira hakuna chingaita nokuti ndokunotobva zvose mushonga zvose chingava chikafu kana chii chose chakakosha zvinobva kuno nenhaya yekuti munongozoonawo mukati menyika yekwedu zvinhu zviriko hazvitengeki ende zvii dambudziko hombe futi apa vana vechikoro chikafu kumabhodhing chinonga chibva zvikuno chiendesa mwedzi nemwedzi saka zvinhu zvino zviri kunetsa vanhu vakawanda asi nenyika dzajehovha mwari vanhu vari kuzama chose nepaunogura napo ende zvimwe zvimwe zvatinongokurudzira sesu tine hama dzakawanda vabereki vana vamwewo nanatete kuzoti vabatsiri nyeti kana tikasavabatsira hakuna ungagona vabatsira nyaya yekuti mari yacho vamwe vanoseenza mari yacho haibatsiri chinhu saka zvimwe zvimwe zvinotambudza asi da kukudza vamwe sekuti mhuri yese yezimbabwe inogara kunyanyei musouth africa munomo zuva nezuva tinoona mabhazi achibuda makombo achibuda vachibatsira hama dzavo saka zvimwe zvimwe zvakakosha izvozvo zvanogora chiti asi dambudziko rimwe hakunetsa renyaya yenhingi yeecocash yatanzwa kuti haichabvumidzwe ende iriyo imwe nzira futi yatiri kubatsira nayo kutumira futi na yomari kumba saka soo tichatuwari mwe dambu zikuwa wakura zikuru
tiri ipapo regei tukubate imuromo kuti tanzu kwa kuti ipazo pera zwana nasi banga gurure nyika rati iro razo visa mutemo yoyo wanga wakasunga iko kesh asi vari kuti muna ugone kukesha out maria kati wande asi batai makadaro tichadzoka kwa muri timbo kwa savari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona pana Courtney Mepi koti alipano Samuel Danisa Mpofu vari pana pa Obet Obet alipano Majambe alipano alikuti good speech Mr. President Elizabeth Gwagwara alikuti alipano Godfrey Mupamba alikuti I'm watching you from Zimbabwe Thomas Matamba nazo alikuti maskwera sei kana mchida kufonere watipei number zenyu makaisa zvakare makode numbers enyu saka nyaya iripano ndeyekuti vari ku diaspora zvizvarwa zveZimbabwe muri kuzvigona sei kuti kwamuri kugara ikoko muwane kurarama raramo yakanaka muchizobatsira zvakare muZimbabwe tichitarisa matambudziko ari kusangana nevazhinji batai makadaro vamoyo
yes loba vake uEdin Ndebele kuti ngibukele ngise Dark City kobulawayo kuzobuya ke uDeka Ab kuti how are you ngise Cyprus sibonga kakhulu kunjani kulapho ke Cyprus mfowethu Thomas Matambanadzo uti good evening how are you Thomas and then we've got 3D uti basakazi vethu siyalivingelela njalo kuzobuya ke uWilly uti zwakawoma chaizo kuzobuya ke uCredit Thuli Nozi uti ke kunzima hayi hayi kancane ngabazali vethu abasekhaya baba Richard Moyo nxa sukhangela sibili ngokwenzakala khona ngale ke eZimbabwe wena ngokwakho uncedisa njani abazali bakho labanawo labanawo
ya no the point ikhulumile ngithi yangi yazama ngendlela yonke engizama khona wabona kunzi vele khona kunzima vele njengami ngincedisa abazali nalapha ngincedisa futhi lapha ngithatha khona kuba mazala so kuyinzima kuti masi lana wonke umuntu ukhangela wena ukuthi umuyenzele even nami ngifuna ngipushe ngiyenze le family yami so sazi ukuthi abaningi bethu masi even sometimes we thought siyahluleka even ukwakha imizi yethu hayi kuthi asikhoni ukwakha mara ngendaba yokusupporta ifamily umndeni i-overload le ngikhona mhlawumbe ukusupporta abantu bayifika 15 kuthi mako bathi esibhedlela lapha kufuna kubhadalwa ibhili bathi kulala esibhedlela njenge last year o brother wamo ndi alandela mina wagula so ilanga leli 1 we budget $6 so wathi I said almost inyanga yonga lapha so imali siyikhipha ibe imali ningi and so izo fana lezo vele zosunga kakhulu kuna bantu baningi ayikuthi mina ngi 1 kuna bantu baningi vele ngamhle imali lana egoli uya eSouth Africa uya badala rent abantu wana sinabo every month cha badalela isikolo nikhethe even ukudla so into fana le even asekhaya kufuna bafuna izifana lezo so mara siyazama uzothini angeke uzothini abantu bezimbabwe bayazama even uma ufika laphaya ema cross border lapha emaruba starter every day ama weekend abantu bayaphathisa izinto ziyakhamba lapha ekhaya bayathumela abazali babo so hiyo into bayizamayo leyo so hiyo into ngingathanda ukujabulela abantu basezimbabwe ukuthi into leyo abazange balahle imindeni yabo ngenxeka ukuthi sihlala duze naseZimbabwe so abantu baningi bayazama lapha abanye bayaphathisa ngomalayisha bayenzele fana lezo so vele kuhlungu vele
abanye
bayalimala basakhona ukuthi bayenzeni even omunye even ukuthenga uzinga izimbahla zakhe angeke akhona even masikhangela nje imali ayisasebenzi kangako even 100 rand ukuthenga i-2kg bathi i-35 bond and uthothi lapho uthiyo i-60 bond so wawonti awese abantu baningi sisebenzela mahala mara
siyakuzwa kakhulu ke baba moyo sibongela kakhulu ungathena kusasa so what we were saying is that people generally were living the diaspora can't even do their own things like building their own houses upgrading themselves and so forth so he says they are helping a lot back home and that's very difficult so then I think we've got a caller kunjani ncomani
hello
kunjani baba
Hello, tumsaura nani?
Kwa Patson, Mash Central of Zimbabwe.
Ehe, kwa kadi yuko Mash Central asidzikisa i volume bicha na mkoma Patson.
Alright.
Ehe.
Kuna kutoa ina chako na hapa ndiyo ya kaya kukira kwa shini.
Kwa kamira sei panya iko keshi? Saka imime muri kurarama sei zuva nezuva mune hama were dziri kunze kwenyika dzinokubatsirai?
Sisi hama dziri kunze dzakatoti wandei but hakuna kana wana akambotumira chinhu kana wana kana kutofonera munhu adaira kuti zvangu every week anenge achichinja nhambo kuti tizofamba tatakaudoroa zvinhu zvachina handizvikunde ubozerenge ichindakaomerwa unozomuwana kahwana chete muna December.
Aiwa mashoko makukutu amataura nekuti teichida kumbonyatsonzwa kuti mimi fanike mataura kuti muri kugara kumamisha kwamuri saka pabasa ramuri kuita muri kubata mari yakaita sei uyezve munoda mari yakadii kuti murarame mwedzi nemwedzi.
Basa ratiri kubata sinezuri basa rakaakuna ndirakati unongochikushandiswa nemunhu anokuchajira mari ako aukwanisi kuedza mundira mari yekuti asi iye ndiyati kuzoti ndikupa mari yekuti uzongoti hapana zvokuita imwe nguva anongoda kuita 3 days yekuti usenzere mari itenda 2000 aufanikike jeshuka but hapana zvokuita nokuti mhuri inenge ichida kudya nenguva utongodiwo zviripo simba mukaka but unosvika kupo uchisenza musenzero wakadaro usonderese unosenzera kutenga katinga zvemafuta munhu andochaja mari yaanoda takatarisa kuti wamwechoenda kumari icho muminda nenekorora unokorera zvibageni zvevanhu unozi 5 dollars per day ikugeshi wofunga kuti 5 dollars per day ikugeshi mari pane 57 anoshaya kuti ungadii hapana.
Aiwa pane vari kukubhigai hanzi Good Remarks Mukoma Patrick na Obet Majambe ari pano pa Facebook page yedu yeshona meno kana muri nezvimwe zvamuri kuda kutaura Mukoma Patrick.
Ndozvinhu zvandaa ndichitonyanya kukumbira izvo ndekukumi nekusivisa vachamisa kuti aiwa isusu kutiko zvedu kumamumisha kunoku hatina support inodzoka kumushi takasimba asi nyaya yekutikodzo tinoina kuvhundutsirwa sezvakafarana neni pake zvakuri chizva example pandiri ini amai angu akapisirwa inda pamusara pangu ndisustain asi handira kubvira ndaonekwatirewa asi ndega ndoiziva musangano ndosapota asi vakapisirwa ipo hakuna kamuchazivisa ndakafunga kudzokera kuzvatizvo ndakapisirwa ndaya mai angu ndakandopara mhosva imhosva yandakandopa yandikandozoripa nekuavakira imba yavo yapiswa pamusara pangu saka ndinoti isusu dai zvaikwanisika vambofambawo vachiuya kumisha vachiadresa vanhu nokuti vanhu vakapota vachiuya vachiadresa vanhu vanosvika bhozi machichini anotenga kumisha kunoku machichini masabhu saka vakapota vachiuya munguva anowana vanhu 6-8 mumwe anogona kutadza kusvika asi agoteerera ari mumambadeni kana kuteerera ari mumba kake asi anenge aicho zvinhu voti zvinubvi zvekuti saka next time vakazouya anozouya rumwe zuva kana vanopedzisira vane zviidi but kana vasingauye manje vanoomesera zvitsimidzo dzavo tinenge tiri kunokuvashoma nekuti ndisinenge tiri pataiti asi vakapota achiuya manje tinowanda vanopedzisira uya akawanda topedza tasimba taane chifungo chimwe chete chihadzihavhundutirwa zino kana vasingauye manje vanopanika isusu vashoma ngavafambowo vachiadresa vanhu varegere kupendera mataura chedu kuti kumusha kunoku tiri kota vanhu vakawanda but vamwe vanototi iyo vamweiwo mapati enyama yedu asingabvifambo uri kuzoadresa vanhu mapati aiwo saka zvinenge zvaangomeseresevashomo ripedzisira vakuita kunge vanhu vamutoenga kusapota mapati muvashomora vanenge vasingauyiwo kumusha kwachino saka ndochikumbiro chatinacho kuti ngavafambowo ezvimwezvi maveshen arara hakuna tozvikuzizoi but kungofambowo chete vachiudzawo vanhu kuti tomusangano wedu wakamira zvakadai nokuti isusu tinotaura kuti tetoro shamwari dzedu but zvinozoti kuve vatungamiri venyu vasingauye sevanongotaura muharari yetu.
Aiwa tinotenda Mukoma Patrick muve nezuva rakanaka. Bye-bye. We have Mukoma Patrick there who is just telling me that he's in the rural area, and he's saying that he wants the MDC, especially Mr. Chanisa himself, to also start going to the rural areas, because he says although his mother's house was burnt because he supports the opposition, he still wants them to come and address people in the rural areas.
Yes, Loba, well, I've come and not to say Loba, and for it, when you have come
right, mina kunjani baba kithi?
Ngiyaphila, ngikhuluma lo Masuku.
Masuku.
Yey, akutsho Masuku ukuthi kambe abantu baphila njani eZimbabwe njalo bancediswa njani ngabantu base diaspora?
Ndoda eZimbabwe lapha kulowo kunzima obukhulu kakhulu. Into engimangalisayo ukuthi nje nxa abakhulu bethu laba ama-president bethu bephuma ngale di-first thing besiya-addressa khona le diaspora. I'm addressing people from the diaspora forum from Zimbabwe. Nabana abantu babathanda nje ngoba bezama ukuthi balethe kuyimadlanyana okufika khona ngale mazweni. But bona they're infringing their rights. Bayabathathela ama rights abo ngokuthi bavote nabana bantu kabafuni. Kodwa ibo ababamba umnotho welizwe. Okwamanje ungabona ukwenzakala ekhaya ungenasihlobo esisebenze emazweni. Utenkingeni enkulu kakhulu lapha ukuzithola ukudla kufuze kuphume egoli, ukuzithola ukudla kufuze kube UK. However, abantu bona labo abakuzwisisi, bakuzwisisa ma kuyukuthi bona bafuna ukugaina from those people. Apha eZimbabwe iphilisi ngikwalo babasibhili biza amanye amagama ongazi wabona ukuze umuntu abe lephilisi lokunatha ukuthi anathi iphilisi
i-anadini lolangwalo.
Loni mfanadini baba ukuthi yimalini, ngabe kuthiwa khona ngiyakwanisa ukuthi ngeke ngikuthathele ngikuthumezele nje ama-screenshots ukuthi nginomamami ubulawa yithukela. Senga amaphilisi at 500 and something every month. So abasincedayo ngabantwana base-diaspora. Imagine ukuthi wena ugogo phakathi khona lo sekudinga with the same medication every month, calculate that 500 and something dollars for the next 12 months ukuze aphile yakho i-1. Yalufuna malini
kunzima lapha.
Yabona, so sisenkingeni enkulu kakhulu into zonke ezizikhanya le diaspora. Labona bona ngikwabo vele bakhangele khona le diaspora ngoba belatshwa khonani. Akula muntu ongakhangelanga i-diaspora. Ungakhulwa lapho akutholakali muntu. Konke bayabaleka ba i-diaspora kathesi zithi umkhulu omunye use-China, umkhulu omunye ungaphi, omunye ufele khona ngale. Lapho akuselizweni lokuhlala, it's like ni-habitation i-area yokuphongukuhlalela, hhawu uphuzanga ube nolunye luthole enzalo. Ikubona sihawula silamba, uyazi imali zakhona ama-ecocrate ayavalwa, but if you look at it ama-filling station wona ngikwawo yiwo athwala imali eziningi. Uthola phela amabheki ithole kutshela i-filling station ngayivumela umuntu othenga nge-ecocrate, imali leyana baphinde bayispine futhi the same amount yonana egcela ama-secure. But who can live that feeling station other than one other cool? So, intelligence is like crisis in leadership, like crisis in business, like crisis in economy. And what is the people who are not going to be able to do this? What are
you doing with one, Mazu?
What is
Pambil? What are you doing with one? What is the one?
Uyazi utubololo ukuthi siye phambili sibili. Mina ngibona ukubona kwami ngifuna nje ukuthi sithi ngoba ine-political arena sibili sibili. Lapho eZimbabwe akuphumeleli lutho la. So ufuna nje uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe yena angayeke ethi iy'nhliziyo zabantu. Ngoba lo udonsela le, lo udonsela le, lo udonsela le. Emveni kwalokho omunye donsela le, omunye donsela le, kuphekwa enye indiza engemuva esingayaziyo. Ngoba loba singazi sithi simelele ukuthi laba bafe kumbe bakhule baphume, imbizi ephekwayo abantwana bakhona there will be more harder than laba abaphumile. So sokufuna ukuthi uNkulunkulu nje abayeke thisa iy'nhliziyo zabantu lezi, mhlawumbe bazifisa ukuthi mathi sithi thina ukubusa umuntu kujoni ikuba namandla, kumbe ikubona abantwana bakho bejabula. Abanye bakubona ukuthi kuba namandla uthiwa khona ngupresident ufly up and down, yikho kuba ngupresident. But abanye bakubona ukuthi abantwana bakho bavuze babe lokudla, yikho kuthiwa yikuwusa. Manje kuba nomehluko khonapho. Abanye abakuboni-ke khonokho esikudinga idini ukuthi khona kube lokudla ematafuleni abantwana.
Ya, kukanya kulodubo sibile. Masuku baba, sibongile kakhulu. Okay, Papa, so that is Mr. Masuku, he's in Zimbabwe. He says if you don't have a relative living in the diaspora, you are in a very big fix. So he says, for example, his mother is diabetic and she has to buy some tablets, $500 a month. So he says it's very difficult to get hold of that kind of cash. So he says everyone is looking for people in the diaspora for something.
Mm-hmm.
He says you are looking for food, you have to call them or they send you something. If you are looking for drugs, you have to do the same thing. And then he put an example of the vice president, Constantino Chiwenga, who is in China.
Mm-hmm.
He says, for example, look at the gentleman right down there. And in Zimbabwe, the hospitals are almost collapsing. So all those the kind of things.
I think they're sharing the same sentiments. Even Patrick said that when I asked him, do you have relatives in the diaspora? He said yes, but they continually change their numbers because, you know, they are also struggling to survive.
Yeah.
So we only get to see them at Christmas. So I guess, you know, he understands that although he has relatives, if he tries to call them, he can't get through because they're also trying to survive. But hello, caller. Hello, caller.
Yebo mama lijani.
Oh, siyaphila mfowethu kunjani?
Ngikhona tube kunjani?
Ngiyaphila ngikhuluma lo bani mfoni.
Ukhuluma lo mfowethu lo ohlala industry side lo ngake ngani phone la kudala sekulesikhathi but nyathi zama ukuthi mfoni kangenye.
Ah, mina ngicane ngimasi wageuka phela. Phela ugeuka kwenzakala bofu.
Hayi, mina kangidiwe okuningi lapha dube nje ngikhuluma nje into encane kuphela uyabona.
Ngikhuluma mfowethu.
Into ezimbi lapha eZimbabwe la.
Ngikhuluma mfowethu.
Izinto zibi sivili vele ubuthongo kabulaleki ungathiya lalo ukuthi uyavuya kutheni kutwana ngiyacabanga zabambelana ebusuku uyaphaphama ukuthi sekuphile kungakazi ngoba izinto vele kazibambeki mina kangilayo umuntu osediaspora khona ngapho mina ngizihlalele khonapha industry side kasikholi lutho e-industry side lugebheza akula lutho akwenziwa lutho la
so labe lisenzani khonapha emandasi
Isipho kuhlala nje hanti hlezi lekuthiwa lwanele lanzisa lapha engangisebenzela imali yadini khona ngale. Kathe sinawo sesihlezi lapha lalo lihlezi liyapho kube lidobha laphana nalaphana.
Liyabe lidobhani khonapho.
Okunjengako ililomgodi wemayili e-Trader Boost ngapho.
Yikho lapha elidobha khona okuncane. Kodwa-ke
into ngithe ngakhala namhla bangithumezela imeseji abantu belokhuzeli be-econet. But bona is from December 1st, imali yangikhona esofana ngiyibhatalela leliswa i-ecoslowat funeral cover you see 5,000 mini 5,000 le vela ngaze ngiyibambe ezandleni zami
awu uzakuyinuke not ka-1 ye
vela ngaze ngiyibambe lobe kwakuyilamayouth wona leyo mbe ngayibamba khona phela kusise le mali kagono leyana mali okuzena amabhiliyoni lama-trillion
kunzima mpofu
manje kathesi impuphu yona uthi udla isithwala khonapha
so ibhodo manje uyitshila njani khonapho mnumzana
isithwala impuphu yodwa ngangile $100 fine yethenga i-10 kg ithenga nge-$60 something
akubatshele sibila kowethula inhliziyo yakho sibili namhlanje utshele lapha abantu
abakuzayo khonapho kuyabe kungena thukela $200 yaleyo kuyabe kungela nyama $200 yaleyo kuyabe kungela amafutha okupheka $200 yaleyo manje kusasa niza kuya sekufana niyejoja phela
pho manje akusitshele sibili ukuthi wena nxa liphuma ilanga lisiyatshona imali uyakuyithethe
ngiyahamba ngishufana naye nalubaba engihlala laye kunapho ukuthi akungete phela laphana laphana laye ukuthi mbe lokhu evuka sithi mina ngicela lokuyana ngicela lokuyana leyo zeza thi kathi wena inyanga zonke uhlala uphela kathi awula plani
abantwana-ke baba mpofu
konke vele kunzima dube uyazi kutele so uyazi izinto azimakuhle kuleli lizwe leli uyabona irodide yayingcono kakhulu
So manje
ngiyakuphithela abanye isikhathi kodwa dube ngitshela isiqiniso lapha eZimbabwe la abantu bathwele nzima la
ye manje pho kulungiswa njani ke mpofu ngamafitshane khonapho
lokhu kakulungiseki ngoba uyazi ukuthi ngoba umuntu nxa ezawuthana izolo ngizekhuluma nje izolo esephalamenti ekhuluma ekukhuluma wakho into akade ezikhuluma nokuzilalela bevele ngingasafisi nokuthi ngimlalele ngoba into other schoolmas, ringers, body, nine season.
I
will answer that Kuluma Lapana would be condescending. I will answer him one day. Any Silia, the Kuluma Villagan, Zanga, young, a father, live it to Amy Mina would go so.
Hayi siyakuzwa mpofu inhle zibuhlungu sibili baba. Sinethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi nxa kungalunga. Eh baba mpofu.
But lawo ngokuya kwesikhathi lawo uthuke khona ngapha ungamphosela kuphi? $10 kuphi $10 kuyisa khona phela imizo yatarika labaye kuyayo kungcono.
Ah kuzima mpofini shwa.
Kuzima ngabe ngayitshela unkomo la njalo but ah lokho ngikhangela into engine United diaspora ngabe ngeli ngamphosela inamba yami yona le ngifonele ngayo ngiyabonga Dube
hayi sibonge kakhulu mpofu usilosi
libe nobusuku lemi hani ngapha kusemini kathesi
ye kusemini mpofu
ye thina ngapha kusebusuku sesiyalala so kwesikhathi siyalala singadlanga so khona
ye madoda hayi kunzima mpofu silethemba lokuthi kuzalunga. So that is Mr. Mpofu. His story is very, very, how can I put it? It's a very sad story.
What did he say?
So he says he used to work as a gardener for a certain white guy.
Mm-hmm.
Now the white guy these days is not even working himself.
Mm-hmm.
So what he does is... he goes to him in an industrial area,
mm-hmm.
where the two of them sit down and discuss anything. And then at the end of the day, he asks for some bit of money mm-hmm. from him
mm-hmm.
to say, can I have a little bit of money to go and give to my parents
mm-hmm.
or to my wife and children?
Mm-hmm.
But he says that money is not there. So this employer, he says, has got a small mine in Filaposi.
Mm-hmm.
And at times he goes there to... you know, take some bit of gold, pan some bit of gold and so forth. But he says, you know, the situation is really, really difficult. And yesterday he was listening to the State of the Nation address.
Mm-hmm.
But he says he switched off his radio
mm.
because he says Mnanga wasn't talking anything that made any sense to him. Mm-hmm. So he had to just switch off. So he says Rhodesia was far much better than the Zimbabwe that they have today.
Hmm.
So he says there's disunity in the country, there's almost everything that is very bad. And he was asking for $10 from me.
I remember, says, I think he was on a show, yes, yeah. where Ntunga and I were at.
He says it's very serious because it doesn't understand, you know. Yeah. So.
Yeah. I understand that we have our reporter on the ground, Blessing Zulu. We just want to hear from him what his plans are for tomorrow. Hello, Blessing.
Hello, Madlas. How are you doing?
I'm doing great. Can you tell us about your plans for tomorrow? A lot of people have been following and are saying, okay, where can we go and what are you promising them tomorrow?
Of course, tomorrow we are going to do our last town hall meeting this year. We have been to Chinoy, Mashingo, Wanda, Lupane, Blawayo, and Harare is the last one tomorrow. So... the venue is Monomtapa Crown Plaza, and the meeting starts at 6 p.m. sharp. And we will be discussing the state of the nation, which way Zimbabwe, and we have lined up a number of speakers who we think will attract many people. We have Honorable Job Scala from the MDC, led by Mr. Nelson Chamisa, with Linda Masarira Kaijiza, the president of LEED, with Mr. Paul Mangwana of ZANU-PF, he's the legal secretary, and we also have economist Dr. Prosper Chitambara of the economic, of the Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Now, Blessing, tell us a bit about this town hall, maybe in detail. What exactly are you going to be focusing on?
Basically, we will be talking to Zimbabwe. It's actually a discussion forum. We'll look at what President Emmerson Mnangagwa said yesterday and what Mr. Chamisa said. We spoke to him today. And we'll also ask ordinary Zimbabweans what is the way forward, because the country is in crisis. There is an economic crisis, a political crisis. And, you know, I've been meeting a number of Zimbabweans who really want Mr. Chamisa and Mr. Mnangagwa to sit down and talk, and they are saying that that is the only solution. So it's part of finding the solution for Zimbabwe.
Now, Blessing, today's topic is, you know, we are focusing on what the people living in the diaspora are doing for Zimbabweans back home. Give us your, you know, your thoughts on some of these things. How are people surviving in that country? And you, as a person who lives in the diaspora, how do you think people can help them?
Of course, there are many Zimbabweans in the diaspora who have been helping. I've just been reading a story whereby Warriors player Mulesi is said to be paying school fees for about 30 children. Marshall Mulesi actually plays for Stade de Reims in France. He's doing very well there, but he's paying school fees for 30 underprivileged children. So this is what some of the Zimbabweans in the diaspora are doing. Some are donating. I was just talking to some today who are saying they've donated books to their own schools. Some have donated computers, you know, just to help their former schools. And, of course, the usual, where those who have children in the diaspora are receiving money from World Relief, Mukuru, and, you know, other agencies that are into that business.
Mm-hmm.
Because the situation in Zimbabwe is really bad.
Blessing Mukuru Muharare, zvirikufamba sei?
Hongu, mangwana studio 7 inenge chita musangano waiyo mukuru wekupedzisira mushure mekuita musangano kuchinoi, kumasvingo, kuBulawayo, kuLupane nekuGwanda. Saka mangwana tinenge tiri paMonomtapa Hotel apo tinokukoka munhu wese anoda kuuya kuti anga achiuya kuzotaura ipapo. Tinenge tina vajob scholar, honorable scholar veNDC, vapo mangwana veZANU PF, Dr. Prosper Chitambara, vanowanyanzvi munyaya dzezveupfumi, uye amai Linda Masarira Kaingiza, vanotungamira ivo rimwe bato rinopikisa rinonzi LEAD. Saka musangano uri kutanga paMonomtapa Crown Plaza nenguva dza6, uye tinenge tichiri live paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7 kune avo vari kunze kwenyika vari diaspora vamachataura.
Tinoona pari zvino panga paine nyaya yenhaurwa yeEco Cash nezviri kuitika panyaya dzemari. Iwe unogara kuno kudiaspora, chimbonyatsotitsananguro kuti vamwe vakateerera vasiri kunyatsoziva zviri kuitika, kuti chii chiri kuitika panyaya iyoyi yemacashback nezvinhu zvakadai zvekuEconet?
Vamwe vangu vachichema-chema kuti vamwe vanonzi maagents aya eEconet vanga vachitiwo kana iwo uchida mari aya mabond notes aya uri musho uchida mari chaiyo chaiyo, vanga vachiti kana uchida kuita inonzi electronic transfer iyayo vanga vachikutibatira nguva mari yakawanda zvikuru. Vamwe vangu vachiti ma40% kuti kana uine $100 yako iri mukadhi rako yeEco Cash handiti uchida mari yemabond notes unenge uchipiwa kana kuti $60 $40 wobata iwo. Saka ndozva zvakuchema-chema vamwe kuti kazhinji vanhu mari dzavari kupiwa dzinenge dziri imomo Eco Cash imomo kumabasa kwakasiyana-siyana. Saka kana vava kuda kuenda kunotsvaga mari yekuti ukwire mabhazi nekuti vemakombi vanoramba kuti ubhadhare neEco Cash, vari kutiwo vari kuda mabond notes iri mari chaiyo chaiyo. Nekudaro vanhu vakawanda vari kuti vanga vachirasikirwa nemari. Pamusoro pezvo pane 2% imwe inozobatwa iya yamusero wakapasiswa navamutiri mune. Saka vakawanda vari kuti vari kusara vasina mari, uye vemuzvitoro kubvira zvandauya muswere wese every day unongochiona vanhu vachingochinja mapurize. Saka zvinhu zvakakwira zvakanyanyisa zvekuti handizive kuti vanhu vanokakwanisa kurarama sei.
Aiwa, pakanaka. Taona zvakare Blessing wataura iwe navaNelson Chamisa nhasi, uye nezuro takaona uchiwanikwa iwe uri kuState of the Nation Address kwanga kuina vaEmerson Munangagwa. Chimbotipa muchidimbu kuti tinoona vazhinji vari diaspora vari kunyora ipo pano paVOA Facebook page pedu vari kuti zvii zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika, zvinhu zvingagadzirisike here nezvauri kuona pari zvino?
Chiri kunetsa ndechekuti varume vaviri ava vanenge varikuti varikuita kana simba kuti angatange kubwaira ndiani nekudaro panenge pasina asiwo kana vachitaura neveruzhinji varikuti vakagadzirira kuti andaurirano vamunandago varikutiwo vakatoupa kare inonzi Poland ya ine mamapato evatungamiri venyika vose vakapinda musarudzo nekudaro vari kuti nhaurirano dzatotanga vashamisa vakasununguka kuti vapide munhaurirano idzodzo asi vashamisa nekune rimwe divi vari kuti aiwa zvekuti vana vamunandagwa pane zvinokutungana kwembudzi vanhu vanofanira kunge vachitaurirana ndivo vashamisa vari kuti vakatokundawo musarudzo kunyange hazvo dare rakati vanga vasina umbowo saka vashamisa vari kuti ivo munhu waanda kutaurirana naye ndivamunandagwa vachiti havaoni chinobatsira panhaurirano dzepoland dzavari kuti idzo dziri kuitwa nevanhu vagara vanowirirana kudara panofanira kuitwa nhaurirano pakati pavo ivo navamunandagwa asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndiani achaenda kunosungirira dare kana kuti bhero panakati handisi muona makonzo anenge achiti inindimi ndinokwanisa kuzviita kati akauya ndinobudai ndogobudai ndogongurova kumufundo zotii asi panenge pasina munhu anozonosungirira dare kana kuti bhero panakati kana kati yauya vanhu vese vanenge vakutya saka ndoo pane matambudziko kuti pavarume vaviri ava hapana chiri kunyatsobuda panyaya dzekuti vagare pasi uye kuti nharurano dzacho inenge dzichinyatsofanira kuti dziite sei chaizvo
haiwa Blessing chingotaura kekupedzisira kuti what time and ifree of charge here uyezve munhu anofanira kuuya nechinhu here paanouya kumusangano wenyu wamangwana uchaitirwa kupi tisati tati yedu muchienda
hongu tataura paya kuti musangano wedu uitirwa kumonomtapa Crown Plaza nembuva dza6 mangwana vanhu vese vakasununguka kunge vachiuya tichitaura nekuti hongu tinevatikuti vatauri kana kuti vadare vanenge varipo ipapapa asi vanhu vese tinenge tichauti tinzwe pfungwa dzevanhu kunyanya kuti vari kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe uye zvingagadziriswa sei saka tomorrow everyone is free to come you are not saying anything, you just have to come and we are of course going to discuss the state of the nation, which way Zimbabwe. It's at Crown Plaza, Monomtapa Hotel near Harare Gardens, and it starts at exactly 6 p.m. tomorrow.
Thank you very, very much, Blessing Zulu, our reporter on the ground.
Thank you. Thank you so much, you. Blessing. So we've got Precious Nyembez Masu who says, isimo sibuhlungu ekhaya abantu benkosi bengisekhaya kulenyanga epheleleyo ngendlela izinto ezikhona ngizibuze ukuthi laba abahola $400 kusiya ku-600 bond basevaiva kanjani ngoba kunzima shuwa okunye okumangalisayo uyazi okhuluma engazi ungcono ilizwe lakithi lidinga umbumbano lemthandazo estrong ukuze siyinqobe lempilo esiphila ngayo esiphilayo ekhaya kuzobuka ke uprospect Spanda uyakhuluma njalo uthi I couldn't survive in Zimbabwe for 4 months from 1000 pond manje kathesi sibona ngazani abantu bathole nzima so you know people are saying it's very hard to survive in Zimbabwe especially those that are earning 400 and maybe up to 600 pond this person is saying it's very difficult to survive with that kind of money.
Samuel Danisa Mpofu who's saying, please call me on. He's in the UK. He says, for a fair talk without favor. Please help people of Zimbabwe to unite and solve the problems. I've never heard you guys advising people to do the right thing than put your words for people to be against the government. You're doing not a single thing to help people. The government is trying, but you are there to distract. That's what he's saying. Yes, life is hard, but you are not helping people to do anything. You see, Mr. Mpofu is telling you his story, but he has a phone and airtime to talk to you guys. So what's your help? What is the good job that you're doing? You are a mayor agency for MDC. It's high time your politics should change to have people of Zimbabwe to say the truth and work together. Give Blessings ideas if it all have to be for them. People in diaspora are helping their families and friends. And what do you think people in diaspora should do? Don't preach hate and insults. Don't use human as shields when you, as leaders, there's a lot he's accusing us of. But Mr. Pofu, you know, we actually are very fair. We listen to what the MDC say and we listen to what ZANU-PF says. Our role as reporters is not to be on one side like one party.
Yes, futhi dingani tiqoza kamaqeda masuku. Uthi baba Dube kudingakala ukuthi kube lokumanyana kwalakithi eZimbabwe. Kuzobuya njalo ino Ndlovu uthi kunjani baba Dube siyaphila kakhulu ke mfowethu. Uthi Mhlabangane uthi molweni bakithi labe ngithi molweni dadhe kunjani lapha khona kunapho ndathi. Sibona njalo ubhekibheki uthi lami sengikhona esitikini. Siyabonga kakhulu lolifa qane nare uthi lami ngikhona. Lifa sizethemba lokuthi uphile kakhulu kunapho lapha khona. Sibona umunye njalo ongani khona u3D Dube uthi siyafa bakithi ngapha eZimbabwe ngempela. In this generation yethu no one will ever own a property, not even one. There are too many problems we are facing as a country, so the ZANU-PF government must focus on one thing at a time, which is the cash crisis, nothing else. Let them stop doing what they are doing. That's Mr. 3D Dube. So we are not related, by the way. Nomsa Nekavana is saying, yes, Lamengkona Konavestikini, who's aware of Denzel Dube.
I think there are too many Dubes.
Dube, that's good. So let's have Moyo Moyos and others now.
Yes, let's also read what others are saying. There's someone who's actually commenting on the high percentage rates that were being charged by the money changers using the Eco Cash. He's saying that, 40% is daylight robbery. That's disciple Gilson Madani Rans Kubira 40% sure Zimbabwe. Ichisina munhu asina worry sure, Dr. Rokova Kwita. Asi, shaka wanda zvirikuitika pari zvino. Uyezve tinotenda vese vari pa live feed yedu, uyezve neavo vanotitsigira zuva nezuva nyanya vari ku Zimbabwe tinoziva kuti zvino zvakaoma. Uyezve sekutaura kwataita atiteme tiri kwatakarerekera nokuti tiri kuona pane vamwe panapa vari kuuya vachitaura kuti aiwa imimi muri kupa more time kubato iri kana kuti kubato iri. Pano pangoripa platform yekuti vanhu muuye muchitaura mafungiro enyu. Uyezve sekutaura kwaita Blessing Mangwana. Kana muri kuda kuti mutaure pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, munogona kuenda imi kumono motapa Crown Plaza between 6 PM na 8 PM. Blessing Zulu nevamwe vanyarikani vachange vari ikoko vachitaura zviri kuitika munyika. Gibbs
Silo Jerry Ndlovu lapha ke ku Facebook yesindebele lingakhohlwa, if you want to join us right now, go to VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele. Jerry Ndlovu uthi sibonge msakazi uhlelo okunzima bakithi siyaphambili, asazi ukuthi ngubani ozasilamulela kulolu sizi esibhekane lalo. Ngoba iZANU-PF iyehluleka ukuphatha ilizwe leZimbabwe. Umbuso weZANU-PF umbuso wabantu abazibhekele bona imizi yabo. Ngakho ke basebenzisa amandla abo ukuthi bathathe zonke izinto ezilizweni. Thina ke pho sizatholani. UPrecious Dube la uyabhala ukuthi kuzima ekhaya. I think we've got a caller on the line.
We've
and that is Mr. Dennis Juru.
Yeah.
Mr. Dennis Juru, kunjani mfowethu? Hello, Juru.
Mapena, ninjani?
Oh, ngubaba Mapena. That is Mr. Ngabuto Mapena, the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. So, Mr. Mapena, we are discussing an issue here concerning, you know, how Zimbabweans living in the diaspora are helping those that are back home. So, how are you doing all these kind of things?
Well, for those that are in South Africa, over the years, they've been sending groceries back to Zimbabwe, either groceries or cash through various means of sending cash. I might say that most of Zimbabweans in Zimbabwe are supported by the diaspora, mainly in South Africa and Botswana, and we appreciate what people do. You will know that even during the difficult times in 2007-2008, it was the diaspora in South Africa that sustained the families back home. Mm-hmm. We've seen also the diaspora venturing into some community projects like a renovation of schools and supporting even in buying some material for their former primary schools. Mm-hmm. So it is the work that we appreciate as a community.
And as in terms of families, how are you guys keeping up? You are working there and you have to take care of your own family. How do you, you know, juggle between home and your own place of residence?
Well, it's always difficult, but you just have to assist where possible. You will know that in every weekend, the combis, the malaysians travel with the goods back to Zimbabwe. Zimbabwe. Well, you'll find that now one has to support three families, one in Joburg, one in Bulawayo, the other in the village. It is strained in terms of one's financial capacity, but it is what people ought to do, because as you know, close to 90 to 95% the unemployment, and with the economic crisis, which doesn't show when it will end, you just ought to do that.
Yeah, but I'm going to share this into when one of any. Lina veli mpilo yenu ngazi likangela lukupila kwa bantu kaya. Lini ngete na njani, njalo wano ngete ngalipi, njoba ima lishupa nga?
Esikwanza yo, yuguzama, lati utikonoke silako stumele, abazale kaya, stumele yusube kaya. Siyananzelele uti abanenga bahlala eSouth Africa bayaphathisa omalayitsha igrosari, abanye bayathumela imali. Yebo, yekunzima ukuthi usekele imuli emthathu imuli eseGoli ekobulawayo lesemakhaya, kodwa ngendlela isimo somnotho singakhona asila ngenye indlela kumele sikwenze lokho.
Ye, siyakuzwa kakhulu, kodwa kulilimazi ezikhwameni lapho kube kume njani?
Kusuka kuba nzima ngoba ngapha lakho kule ndleko ezikhona ukukhandela abantwana ngapha basesikolo, kulezi mali zamarenti ezibhadalwayo, kumele futhi uthumele ekhaya, njengoba ngishilo ukuthi uyathumela, uthumele kobulawayo. Kulezinye izihlobo ezihlala kobulawayo, lezinye izihlobo ezihlala emakhaya, kuyinto ebanzimanyana. Kodwa-ke njengoba isimo somnotho ekhaya singendlela singakhona, usuka ungelalo enye into omele uyenze ngaphandle kokuthi wenze njani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke bamabhena, sicela ubambe khonapho-ke ngamafutshane siyabuya kuwe. Mabulas.
Unotheorashona ele bamabhena.
Unfortunately, my friend has been refused to teach me
Okay, no, that's fine. But I could tell you were saying that now families are being forced to perhaps look after more than one family. Varkutivo Vamabena, Muriz, Rimu, South Africa, Kunyanya, Zakuan Kwaizo, Zichi, Chengeta, Muriz, Zinogona, which has Tatuki, Pavari, Kuano Gara, Kozo, Emu, Murinengeri, Kanakuna, Blawayo, Kanaku, Mutown. Kana kuharare kozo tukumamisha. Saka mune mani murizi tatu zukuchengeta. Saka baru kuti aiwa zwenu zuruku woma ni kuti mwenye kajona satisha sanduka shakanaka. Tino kutendai. Tuda kutenda shakare kune au varipala ifidi edu. Pana au beti machisho. Aripano Godfrey Mpande. Aripano tina Sibangani Ndlovu. Aripano Samuel Danisa Mpofu. Arikuti fona izve aiwa tichaedza kukufonera ii but manamba pari zvino foni dzachona uyezve nguva yedu ndoyadyanana asi tikatadza kukubatai nhasi tichakubatai munguva inotevera nekuti tiri kuona kuti muri kuda kutaura zviri pamwoyo penyu kunavo vari kubva kupinda muchirongwa tanga tiri kutarisa isu zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviri kubatsira sei vari munyika tichiona kuti mune matambudziko ekushayikwa kwemari kushayikwa kwezva zvinhu zvakawanda muzvipatara muna mishonga nezvimwe zvakadaro saka ndo zvatava tiri kutaura ipo pano Gidi.
Yes, marvelous. We've got Faith Cutler who says, what evidence do we want which is better? Okay, so let's keep that one. Owen says, there's a lot that is happening in Zimbabwe, and so we are feeling all the pain. So we are living in the diaspora, but we end up having no money in our pockets. Mm-hmm. So this is really affecting us a lot. So I think there you are. Hilda Nkomo says, ED must stop, must step down. Like what other leaders have done throughout the world. If they fail, they always step down. Kuzobuya ke unkomo ziyophuza esibunde ukuthi lapha isolution yokuthi sokumele kutshaya itoyitoyi okunye okuzwelayo sibili sibone ukuthi singaya ngaphi ngodaba lolu. Sibone njalo ke uMorgan Nyamataka uthi can you call me right now? So he gave us a South African number. So I think our time is almost over.
Yeah, time is
so,
over.
So yeah, our time. We remain with some seconds actually to finish the show.
Unfortunately, so, yes. We have no extra time.
Mm-hmm. Sorry, I think we have come to the end of the show today, and we have to thank our guest this evening, Mr. Ngabuto Mapena, and he is the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. We also wish to thank Blessing Zulu, who is in Harare. He is our reporter based in Washington. But these days is in Harare. He's going to have a show tomorrow in Monomotapa. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Simone.
I'd also like to thank Mr. Richard Moyo, who was here with us, and all our guests who are live streaming. I'm Marvelous Mslanga Nyahuye in Washington.